Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 14 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamo inotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye vari mukuru vevakuru vemauto vaEmerson Munangagwa varumbidza basa riri kuitwa nemauto vachiti vanodada nemauto ayo vati ari kuramba achisimudzira mudenga mureza wenyika pasi rose. Vachitaura paurongwa hweDefence Forces Day kuNational Sports Stadium nhasi, vaMunangagwa vati mauto emuZimbabwe anoremekedzwa zvikuru pasi rose uye pari zvino ari kubatsira kunyika dzinoti Lesotho, Ethiopia, South Sudan, Somalia nedzimwe. VaMunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kusimudzira upenyu hwemauto kuitira kuti achengetedze nyika nemazvo. VaMunangagwa avari kupikiswa kumatare neMDC Alliance vachinzi havana kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika, vatora mukana uyu kuburitsa kushushikana kwavo nemhirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mhirizhonga iyi yakasiya vanhu vanomwe vapfurwa nemasoja, vakafa vatanhatu vakafira pakarepo, vechinomwe anonzi akazofa munzira achiendeswa kuchipatara. VaMunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuzvibata sezvo hurumende yavo itsva yakavhura utongo hwejekerere wanga husimo munyika. Urongwa hwekucherechedza zuva remauto hwaitwa mumatunhu ose gumi ari munyika, vanyarikani vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika. Vamwe veruzhinji mugweru vacherechedza zuva reDefence Forces Day vachiona mauto achifora munhandare yemukoba stadium, asi vamwe vati havaone kukosha kwezuva iri. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vange vari munhandare yemukoba stadium umu vange vari vechidiki, avo vange vachiratidza kufadzwa nekufora kwange kuchiita vechiuto senzira yekucherechedza zuva iri. Nhengo yevechidiki muzanu PF yakakundwa musarudzo yemumiriri wegweru Urban vaiso Natare vati zuva reDefence Forces rakakosha uye rinoratidza kukoshesa vechiuto kunoita hurumende.
Za basa rakabatwa nemauto edu nemagamba kusungura nyika ino. It's also an indication ne commitment for government kucherechedza zuva iri, kuziva kuti hurumende yedu iri kuziva basa guru rakabatwa nemauto kuchengetedza runyararo munyika. Mamachiro angachiitwa zvinoratidza discipline, maximum discipline, zvotipa manyukunyungu. Ino kana vanhu vachanyu chimwe chete nemaondero avanga vakaita vanga vachifamba mukamwe mukamwe
Mumwe mugari muzvare vembai moyo vatsinhirawo kukosha kwakaita mauto munyika vachiti anobatsira kuchengetedza runyararo.
Ndikona zvara basa rakakosha zvikuru nokuti tinenge tichirangarira basa rakaitwa nemauto edu eZimbabwe anova iwo anotidzivirira munyika medu kuti mugare muri nerunyararo. Naizvozvo ndinofara zvikuru nekuti mauto edu anonyatsokuzvichengetedza nyika yedu murunyararo.
Asi mumwe womugari wemugweru uyango zvidoma nezita rekuti tarwirei ati kunyange hazvo zvakakosha kuve nezuva rekucherechedza kukosha kwakaita vechiuto munyika, anoona sekuti zororo rwendo runo rinosvibiswa nekurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto mumhirizhonga yakaitika muHarare masvondo maviri apfuura.
Ina nisikufara nezvakaitiwa nemasoja pane kuti achengetedze runyararo muno muZimbabwe. Ari kushungurudza vanhu achishuda vanhu haasi kukwanisa kutanga achichengeta mune zvakanaka, ari kutopinda mumazvematongerwo enyika. Zvinova izvo zvinoita kuti tisava tinenge takafara even mukusangana navo nekuti vati vane rimwe divi ravakarerekera.
Mudzidzisi wezverunyararo nebudiriro pane chimwe chikoro chepamusorosoro vadidmas dewa vanoti zororo rakadai sedefense forces day rinofanirwa kukosheswa neveruzhinji, asi dambudziko rinowanzoitika nderekuti bato rezanupf rinoita kuti chiitiko chakadai chiite kunge ndechebato kwete chenyika. Kurukota redunhu remidlands vaowen nguve ndo vange vari munyarikani pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti masoja anofanirwa kurangarirwa nebasa raakaita kubvisa vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro, asi vachiti zvakare mauto haafanirwi kupindira munyaya dzemapato ezvematongerwo enyika. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pazuva rekupemberera zuva remauto muzvari memori tafumanei vati masoja akaita basa guru rekubvisa vamugabe murunyararo.
Izuva rakanaka nokuti tikatarisa kuti masoja akaita basa rakanaka tichiona kuti last year November vakaita kuti kubviswa kwemutungamiri wenyika ngari kwakaitika murunyararo tizvionewo zvagare kuvakadzivemuzimbabwe.
Muzvari tafumanei vati masoja anofanirwa kuitirwa zvakanaka zvakaita sekuwaniswa dzimba dzekugara kwete kurodya mumarukisheni, kuwaniswa zvikwereti kumabhanga pamwe nekurerutsirwa mashandiro avo, zvikuru kuwaniswa motokari dzekufambisa kuenda kubasa.
Ngavangotiwo chii chakanaka, ini ndoti masoja kangavapiwe ngavave vari fuli sandei kubasa kwavo, ingave iri zvekushandisa ngavapiwe salary increment chaiyo ngavawedzerwe salary increment, mahousing benefits zvonzi mabhazi mabasa kwavo ngavapiwe mazinotia.
Izvo zvinotsigirwa navacharles feremu avo vatiwo masoja anofanirwa kuwaniswa dzimba dzavo kwete kugara mumarukisheni umo anorerutswa.
Masoja vanofanira kuwanika vachiwanawo dzimba dzavo dzisiri dzematinogara sevanhu vanochengetedza mutemo munyika ino. Uno wekugara masoja ari mativi unorerutswa.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vajohn marava vati kunyange vakapemberera kubviswa kwavamugabe nemauto sezvo vainge vatadza kubviswa nenzira dzejekerere, vati masoja afanirwe kupindira munyaya dzezvemapato ezvematongerwo enyika.
Tikazoona iwo mauto vaakuita zvekupinda matongerwo enyika, tinoona kunge vanenge vaakukanganisa nokuti iro harisi basa ravo. Izvozvo zvine vamwe vanogona kuzviita izvozvo vanove mapolitishani vatinge tasarudza kuti vapinde muzvinzvimbo izvozvi kuti vatitonge.
Vachautseremu vatiwo panofanirwa kujekeswa kuti masoja anofanirwa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kusvika papi.
Zvepolitics zvazvo hatigone kuzvitaura nokuda kwokuti kudzivirira pavanoperera mukudzivirira handipazive. Ndinoziva tiri vanodzivirira nyika semadziviriro avari kuita and ndakaona zvakanaka pamadziviriro avo kusvika pai.
Mumwe musoja asina kuda kudomwa nezita rake ati kunze kwekudzivirira nyika kubva kumuvengi, masoja anovaka zvikoro nemakiriniki pamwe nekuyamura nyika kana yawirwa nematambudziko akaita semafashamu emvura.
Pane panenge paita tsaona munyika ma national disasters kwakaita ma floods Zimbabwe Defense Forces inopindira panguva imwe chete kunza rubatsiro rwakafanana nekubvisa avo vose vanenge vava mukati memvura nozvihuwa toona vachivaka pamwe chete tine inonzi Corps of Engineers vanova ndo vanovaka mabhiriji mukatarisa mabhiriji akambotsemuka nemadhemu zvakaita Tokwe Mukosi parakambotsemuka paya uto reZimbabwe Defense Forces rakasvika ipapo ndokuita basa kumutsiridza zvivakwa zvimwe chete achingomirira paparira chete asi kuti panee pachida kutova kwachero zvitsva tinenge tiripo
nguva yakare upfumi hwenyika huchakanaka masoja ainge akagara pamutambarakede achipiwa zvekudya zvakaita senyama nebhinzi achienda kumakiriniki avo ainge aine mishonga yakakwana uye achifamba nemotokari dzemauto kwete zvaave kuita zvekukwira makombi achienda kubasa zuva remauto racherechedzwa kekutanga mumakore makumi matatu nemasere vamugabe vasiri mutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwavakaitwa nemauto pachigaro muna mbudzi gore rapera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine apa achigoriwa
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana woo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kana woo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka namba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1-202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muItaly vaEdgardo Rixi vanoti vanhu makumi maviri nevaviri vafa mushure mekudhirika kwaita zambuko muguta reGenoa. Mapurisa emuLondon asunga murume anofungidzirwa kuti anoita zvakapfurikidza mwero mushure mekunge apinda nemotokari yake muvanhu ndokuzobondera pamidhuri iri kunze kweparamende. Vanhu vatatu vanonzi vakuwara muchiitiko ichi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti zvinotarisira kuti hurumende itsva ichagadzwa zvichitevera sarudzo dzakaitwa musuwa 30 Chikunguru gore rino ichagadzirisa nyaya yeupfumi nekukasika senzira yekurerutsa dambudziko remari riri munyika. Mumwe wevana veZimbabwe vari kukurudzira kuti hurumende ikoshese nyaya yekumutsiridzwa kweupfumi ndava Audrick Chocho vekumufakose avo vanoti zvishuwo zvevanhu vakawanda ndezvekuti zvinhu zvireruke munyika.
Tikutarisa kudai takwanisa kuwanawo mari mukati menyika yedu yeZimbabwe. Hakuna keshi, mari dziri kungowanika mamarodhi, mamani chenjasi, asi isu kumabhengi tiri kushanda kumabasa taona tisiri kupika jeri hombe. Hatina mari yatiri kuti tikwanise kuwana kumabhengi uko, ndozvo zvatiri kuchema. and also agenti kuri kumbira kuti ma school fees adzikiswe kuma clinics munhu wese akafodho kuti akwanise kuti kana karwarirwa kasina dambudziko akwanise kubatsirikana nenzara upenyu wakatiomera marenda azvina kumera mushe ndozvatodai wakwanisa kuti gadzirwe izvozvo nepekugara ma accommodation ndozvinozvatoda kuti watigadzirwe
mashoko avachocho aya anotsigirwa navanome nemasunda vemuHarare avanoti chishuwo chavo chikuru ndechekuti hurumende ichagadzwa igadzirise upfumi hwenyika nekukasika zvikuru sei dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga
changutaza kuti mari dziwanike mumabhengi uye mabasa awanike
Mabhanga mazhinji emunyika ari kukundikana kuwanisa mari dzinenge dzichidiwa nevanhu vanochengetera mari dzavo kumabhanga aya asi mari dzichiwanikwa chero nguva pamisika mitema izvi zvinoshoropodzwa zvikuru navaIbrahim Chitambo vekubhindura ava nokurudzira kuti nyika ive nemari yayo kwete kushandisa yekune dzimwe nyika sezviri kuitika iye zvino
chatiri kuda sevana vezimbabwe toda kuti zvonyika yedu inake toda kuti zvoupfumi udzokere panyika toda kuti zvo mabasa awanikwe zvinhu zvinorwadza 90% yevanhu vanhu havana mabasa mari ngadziwanikwawo mumabhengi mari dzeduwo dzezimbabwe ndokurudzira nyika ngaive nekarenzi yayo ngative nezvinhu zveduwo
vachitambo vanoti chimwe chinofanirwa kugadziriswa nani zvake achange achizogadzwa semutungamiri wenyika kuvhurwa kwemaindastiri kuitira kuti vanhu vawane mabasa
maindastiri mamains ndomune upfumi hwenyika inoyi
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaernest mudzengi vanoti chikuru chave kudiwa munyika ndechekuti pave nekuwandudzwa kwemaitiro ehurumende inenge yapinda isiyane nemaitirwo ebasa nehurumende dzakanga dziripo
kana tikaramba tiri muzvatiri izvi waro wokutungamirwa kwenyika hukarega kuvandudzwa hapangafambi zvakanaka pane zveupfumi naizvo zvematongerwo enyika saka panotoda vandudzo kuti tibve mune rakare tipinde mune rimwe ramangwana tirege utongo hwakare huya tipinde muno humwe
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti dambudziko riri muzimbabwe rinogona kutora kanguva kugadzirisa kana dai pakave nehurumende itsva
dambudziko iri I think richaramba ririko kwenguva yatikati in the short to medium term I think kupera kwadambudziko iri kunotoda mastructural reforms mamwe acho inotenda kuti maboard notes anofanira kumiswa takamisa maboard notes teta eliminatawo nyaya yemapararo market iriko teta eliminata nyaya yerent seeking behavior yataona yako mumarket but maondero andiri kuita nemauncertainty ariko zvichaafekta zvakare confidence mueconomy confidence mufinancial system zvoita kuti dambudziko rekushayikwa kwemari mufomal system rirambe ririko
nyika yakamira negumbo rimwe munyaya dzezveupfumi zvikuru sei pasati pazivikanwa kuti ndiani achagadzwa semutungamiri wenyika mutsva pakati pava Emmerson Mnangagwa vezanu PF navanelson Chamisa veMDC Alliance zvichitevera kupikiswa navachamisa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mushure mekunge Zek yazivisa kuti vamunangagwa ndo vakakunda kana chete pakave nehurumende inokoshesa nyaya dzeupfumi ndipo pachaitawo kuti vana vezimbabwe vakawanda vakwanise kunge vachikokota uchi hwenyika hunonzi huri kuyerera muvhu vashandi vakawanda vemuzimbabwe vatora mukana wezororo redefense forces day kuenda kubotswana kunotenga zvinhu zvokuzotengesa kumusha Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakawanda vanoshandira hurumende vanga vakazara muzvitoro zviri mudhorobha reFrancistown muBotswana vachitenga zvinhu. Vataura neStudio 7 vati nyaya yenzara iri munyika ndiyo yaita kuti vaite chipatapata kushandisa zororo iri vachinotenga zvinhu zvavanoda. Amai Shailete Mzanenamo avo vanoshandira pachipatara cheMpilo General Hospital muBulawayo vauta Studio 7 kuti vauya kuzohoda zvinhu zvavanotengesa kumusha kuitira kuti vawanewo mari yakati wandei sezvo mari yavanotambira iri shoma zvikuru
handingaceebrateisina chekudya manheru ndozodii hapana zvokuita tatsainangouya hangu kuti ndizodini ndizohoda kuti vana vangu vawane zvokudya vakatirwira and they are protecting us saka vanhu vakanaka zvekuti but for the moment hatina chokudya tirikutsvagawo zvekudya nevana vangu.
Muzvare Miriam Mutombe nevati havangagone kugara pasi pasina chavari kuita sezvo mari yavanohora iri shomanini kuti vararamise vana vavo vatanhatu.
Handikwanisi kugara kana ndichida mari nokuti ndichida kutsvaga zvekuraramisa mhuri yangu.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe vaezekiel Chipanya vati hazvina musoro kupemberera zuva remauto vana vako vachifa nenzara. Vachipwanya avo vanoshandira muBulawayo vati pane kuswera vakatarisa masoja achifora munhandare vaona zviri nani kuti vauye kuBotswana kunotsvaga zvingararamise mhuri yavo.
Hationi zvavakarwira isu vakarwira ivo vana Munangagwa ndovari kuwana zvekuita kwete isu zvisi tiri kutambura nemhuri dzedu. Mumusha uku vamwe vari kuDefense Force vari kutocelebrata vari kufarawo nemhuri dzavo nekuti ndezvemadhara vari kudya vachiguta. Isusu tiri kutambura nemhuri dzedu tichaa chekuraramisa. Saka tauya kuno kuzotsvagawo kuti tiraramise mhuri kuti tive kunokwa kusi kuti tofarira kwakunoko bati nhamo ndo inotoenza kunokwa.
Mumwe vevanhu vanga vari muBotswana vaPeter Membere wati semushandi wehurumende vari kugara vachifunga kuti pamwe remangwana ravo richanaka. Asi vaMembere vati vanotenga nekutengesa zvinhu kuitira kuti upenyu hwavo ufambe zvakanaka.
Isusu semaCivil Servants tinotora nguva yeholiday kuti tikwanise kuti hode zvinhu tinotengesa kana out of kune dzimwe nyika. And then zvinotibetserawo futi pakuti mari yatinotambirawo inenge iri shoma tikwanise kuti tiraramise mhuri. Plus mari yatinoshandirawo sometimes inogona kupinda maaccount late. So izvozvo zvekutengesawo tichidaida zvinotibetserawo kuti mari painenge isati yapinda tokwanisa kuti titengere vanawo chikafu nekubhadharawo marendi patinogara.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuparara kwaita upfumi hwenyika izvo zvava kupa kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro munyika dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo, chikwata chanhabvu cheDynamos chatenga vatambi vatsva senzira yekuti chikwata ichi chisimbe kudarika zvachiri. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dembare iri kudzoka munhandare nesvondo iine vatambi vatsva, apo ichatamba neZPC Kariba sekutaura kwaita Gwaro rabva kune varoronga mitambo muPremier Soccer League vaElisha Mandireva. Mutungamiri weDimbare vaSolomon Sanyamandwe vanoti vateveri veDynamos vanofanira kugadzirira kuona Dynamos yakasimba uyezve yakasiyana zvikuru neyaivepo munharaunda yokutanga iyo yaitatarika zvinotyisa. VaSanyamandwe vanoti Dimbare yakatenga vatambi vatsva vakati wandei kusanganisira Kingston Carter kubva kuSupersport United yekuSouth Africa, uyo vanotarisira kuti achapedza dambudziko ravanaro rezvibodzwa. VaSanyamandwe vanoti Nkata akanyorerana chibvumirano chemwedzi mitanhatu neDynamos vachizoona kuti vanokwanisa here kuwedzera nguva yacho. Nkata ane nhoroondo yakasimba mumutambo wenhabvu mushure mekutambira Kaizer Chiefs, Free State Stars, Black Leopards neSupersport United muSouth Africa pamwe chete neBaimo neCapes United muZimbabwe. Nkata akatambira Zimbabwe kanokwana kagumi akanwisa zvibodzwa zvitatu. Pamusoro paNkata vaSanyamandwe vari Dynamos yakatenga zvekare Brett Amidu kubva kuFC Platinum vachiwedzera ivo kuti zviri mumaoko emurayiridzi wavo Lloyd Mtasa kushandisa kana kuregedza Denver Mukamba uyo akadzoka kuDynamos kubva kuCapes United. Mukamba ane nhoroondo yakakura yemisikanzwa. Asi Mutasa anoti hapana mutambi ane nzvimbo muchikwata ichi.
Kutirena kwavo unenge uchiita tichiita gadziriro yedu yegemu rinouya ramangwana ndozvinoita kuti utambe. Matrenera unoita tichitanga kutirena ndozvinokupa mukana kuti uzotamba gemu rinotevera.
Dynamos yaifanira kuve yakadzoka munhandare svondo rapera ichisangana neHighlanders, asi mutambo uyu wakamiswa nePremier Soccer League. Parizvino Dimbare iri pachinhano chegumi nenhatu, mapoints mashanu kubva pachikwata chakatarisana nekubuda muPSL cheNichirat, icho chine mapoints gumi nemanomwe. Mutasa anoseka avo vari kuti chikwata chake chingangobuda makwikwi aya.
Zvekureregetera izvo, munhu anogona kutaura zvaanoda, nekuti munhu, asi isusu tiri mazviri, handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisira.
Parizvino chikwata cheFC Platinum ndicho chiri kutungamira makundano ePSL nemapoints makumi mana nemapfumbamwe, mapoints maviri pamusoro pengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tiende kune vamwe vatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndiri kutaura naAugustine, ndiri kufona ndiri kuCape Town Mangabane. Ini ndizondoona ndizoti ngavasewo vamwe chanza ndizinoti takatautarisa 47 years yakatongwa neZANU-PF. Chii chavakaita chinechi chakaita production oy unless kuti vakasunungura vanhu kuti vagasungirira futi. Right now maschool fees is tiri kunopusha mhuri dzakawanda ndipo. Chada kuti titumbire mari kudzimba ikoko, chada kuti titumbire mari yakadai. Asi mari yacho vanoitumidzira ikoko aina chainoshanda. Handiti. Vana chaivo chaivo kuchikoro izvizvo hapana chavari kuwanza kuti vadzidzinoita. Kuna ticha achadzidzisa munhu kuti vati inini kutira kumwe kudzidzira yangu haisi kupinda, saka ndodzidzisa chii. Ivo ndatongonotandaura kuchikoro ikoko. Ndavatoshandisa chani, let him do his time. Handiti, kana atadzawo ndizvozvo.
Muri kutaurawona Morin Tafa.
Makadiiko sister Morin, muri kupiko?
Ndiri kuBotswana mwana wamai vangu.
Taurai tinzwe sister kuBotswana uko.
Mwana wamai vangu tandwa nekugara mudondo isu nenyaya yeugombo kuZimbabwe vedu wenga. Vatiitiro zvakanaka vakuru ava. Tapidza izvozvi kubatwa unhapa munyika dzatinogara. Vamwe vari kufa mumatondo vachijamba, vamwe vari kudiki kubatwa unhapa chaivo chenyu. Saka taingokumbirawo kuti ava vanga vagara varipo vadai vambosuduruka musangano uyu watinetsa. Tatai hama dzakawanda ende taparara. Zvatoo makore gumi izvozvi ndiri kuno. Ndakamboenda South Africa ndikadzoka kuSouth Africa randiri kanzi harichashandi kuZimbabwe, ndikadzoka kuno kuda kuvaka. Ndaona kuti randi racho harichandibatsire kuvaka South Africa ndokuya kuno kune pfula ranga rine value. Saka zvikuita togara takamhaikwa nemapurisa, togara takasungwa tisinzihunge takaba tisina zvisiswa zvekuma ufuronyoro. Nekuda kwenyika yedu yakaparara isina chainacho mabasa hakuna. Izvozvo vana vakanyora mafomu 6 havaende kubasa, vadii vakangogara. Saka dai vakuru ava vachibhobhawo tamboona zvinyowani, nekuti zvinonzidziswa tiri murutoka katimboona kuti zvinoita seiwo pamakore mashanu anoteera.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheThe Connection nhasi tiri kutaura nevechidiki pamusoro pezvinoreva kwavari mazuva eHeroes Day pamwe chete neRed Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamos inotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Standikile Mhlanga.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.